Sachi Garowenoit, Vajmias Mazingira, Vati Vakatanga Batravanish, Vureche Moyo Gurapera, Kuburiki Zanukumravan, Manome, Vivene Dabutukore Moyo Knof Yuaku India, Vama Zingravati, Se Kambani Wakasono to Kubatra Patera Shemuno, kuti zvigonewo kurapa chirwere chemoyo zvinobatsira vanhu vazhinji vane dambudziko remoyo.
2016 takabatsira vanhu 7 vakanoitwa maoperations kuchandigarh hospital kuindia. Tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu, uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai. Ndokupa takatanga kutaura nepari renyato group of hospitals, vakatiudza kuti mabetsera henyu asi mogona kubetsera zvakanyanya muchibetserera muno muZimbabwe. Saka Tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda, tichiwedzera ruzivo muno munyika, uye pari renyatwa yagara ndo hospitara yedu huru. Saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai kupari renyatwa.
Derek Kadewere, uyo ane makore 10 nemapfumbamwe, akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa moyo kuIndia. Kadewere anoti semunhu akaponeswa nerubatsiro afara zvikuru kuti kambani yenoik yabatsira pari renyatwa nemari. Kadewere anoti kurapwa kwemoyo pachipatara apa kuchabatsira vanhu vazhinji sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika.
Kufara saizvo sezvo panopa pari renyatwa pakukwanisa kuitwa open heart surgery, nekuti vamwe mari yekuti vaende kuIndia nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen heart surgery vanenge vasina. Saka izvozvo zvaitwa kuti vanhu vaya vanhu vanokwanisa kuona neopen heart surgery vaitwazvo. Saka sezvo papari renyatwa yavepo, totofara nenyaya yekuti vanhu vakawanda vachangova kubatsirika neopen heart surgery.
Mumwe wevabereki vevana vakabetserwa nemari yekuenda kuIndia gore rapera nekambani yenoik, amai Hilda Tarusa, vachema-chema kuhurumende kuti dai arapa vana vane zvirwere zvakadai semoyo negomarara pachena nguva dzose.
Chatikakurudzirai kune hurumende ndechekuti pane pamwe pari kuti vabereki vakauya vachida kutarisirwa vana, dzimwe dzenguva pane mari dzavari kuchajwa, asi uri kuona kuti vamwe vacho vabereki vasiri kuzvikwanisa. Saka ipapo taikumbira kuti hurumende dai yati vana vane mahati kana kuti makenza vagona kunge vanovarapa pachena, nekuti zviri kuomera mumwe mubereki dzimwe dzenguva ari kubva atotya kuuya, asi apo mwana anenge ane dambudziko, mari yacho inozotaurwa dzimwe dzenguva asikwanisa kuiwana.
Vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi papari renyatwa, Dr. David Chimuka, vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remoyo vari pakati pemakumasere kusvika kuzana. Dr. Chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemoyo. Dr. Chimuka vati pari zvino Zimbabwe ndonyika yega mudunhu reSADC isina muchina wecardiothoracic unobatsira kurapa chirwere chemoyo munhu asina kuvhiiwa pakuru.
Muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati memwoyo tichiisa tutambo tudikidiki tisingaiti maoperation makuru makuru. Tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti tenge tichatoita operation. Tinogona kuita operation yako mangwanani, masikati wakutodzokera kwamutare unonga watotovhara buri racho iroro. Saka muchini wakanaka, muchini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa iwayo vanhu vasingagari muhospital kwakawanda. Asi muchini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura, hazvina mhosva, asi ngekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane muchini iwoyu mari dzichipuwa nemamakampani anotibatsira.
Gurukota rezveutano Dr. David Pari Renyatwa, avo vatambira mari vakamirira chipatara chepari renyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu. Dr. Pari Renyatwa vatiwo kunyange hazvo basi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Ministry of Health and Child Care clearly is
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwaniswi mari inokwana, kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu. Kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parirenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika, kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe inavana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mara.